Zuva reWorld Press Freedom Day rakanyanya kutikoshera sevatori venhau mukurangaridza isusu vacho vatori venhau uyezve magovernment authorities kana kuti vakuru vakuru vedzihurumende dzakasiyana siyana kuti mutori wenhau anosvitsa mashoko kuvanhu vese vemunyika uye kana achinge asipo vanhu vanenge vachirarama vasina ruzivo ruzvinenge zvichiitika pavari saka vanoneteka kuti vagokwanisa kutora madhisizheni anovabatsira ivo neanobatsira hurumende yacho saka tinenge tichirangaridza hurumende dzakasiyana siyana kuti vakwanise kuzivawo kuti vatori venhau pavanoita basa ravo vanofanira kushanda neruremekedzo rwakavafanira kuti vasvitse mashoko akakwana nenguva iyo chaiyo chaiyo inenge ichatirwa nevanhu uye vasingatyi kana kuti vasina kuvhundutsirwa saka zvinozibva zvatibatsira kuti patinoti freedom of expression kana kuti patinotaura kuti access to information pakupedzisira kwazvo zvinoumba nyaya yedevelopment nedemokrasi yatingati kutonga kwejekerere nekuti pane zvese zvinenge zvichiitika vatori venhau vanenge vachikwanisa kutaura kakanaka nechakashata chinenge chichiitika
munoona munyika pari zvino vatori venhau vachikwanisa here kutora nhau pasina kumbunyikidzwa
munyika medu matiri semuno muzimbabwe vatori venhau mukana iwoyo uripo wekuti vanogona kutora nhau pasina kumbunyikidzwa asi tinoona apo neapo pane vanhu vanogona kunge vari muhurumende kana mumabhizinesi kana vatingati vane simba munharaunda dzatinogara vachinoramba vachiratidza kuti vane kakuda kuita kuvhundutsira kana kushungurudza vatori venhau ndopatinotora mukana wakafanana nenguva ino kuramba tichirangaridza vangava muhurumende vangava mumabhizinesi vangava vanoita chipi nechipi zvacho mumacommunities kuti vazive kuti vatatu venhau vakashanda vasingambunyikidzi zvakanakira nyika kunyanya
tichiona kuti dingindira regore rino rinoti iro nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo panyaya iyi yekuburitswa kwemashoko emanyepo muri kuona zvakamira sei munyika
iyi inyaya inoshungurudza tose nyaya yekubudiswa kwemashoko emanyepo atingati fake news kana kuti nyaya dzinokonzerwa nesocial media vanhu vachitaura zvinhu zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika dzimwe nguva zvichiexageratwa kana kuwedzeredwa zvakanyanya saka isusu sevatori venhau nedingindira riripo pasi rose gore rino ndinoona kuti zvinotiita kuti tidzakise pfungwa tichirangarira kuti kodei mutori wenhau akadzidzira basa rake akaenda kuchikoro akazvipira kuti inde akuda kuudza vanhu chokwadi chinoitika munyika akashayikwa munguva iyoyi ine zvinhu zvaana social media ine zvinhu zvefake news chii chingagona kuitika confusion kana kuti kurarama kwacho kunenge kwavapo kunenge kwava kusina direction yakanyanya kana tikangobvisa vatori venhau vatingati from the traditional media kana kuti vagara vakadzidzira basa ravo zvakanaka saka tozodzokera kunyaya dzekuitwa kwesarudzo tinotarisa kuti even muno muzimbabwe tichangobva musarudzo kana vatori venhau vakasakwanisa kuita basa zvakanaka vanhu havagoni kuva nemadhisizheni avanenge vachi from informed position avanenge vachinge vaudzwa zvakakosha saka tinoramba mutori wenhau akatikoshera mungava munguva dzemaelections mungava munguva dzemanatural disasters ekuti vanhu vanoda kuudzwawo kuti ichi chinhu ichichi zvinorevei kana kuti vangaita sei kuti vadzivirire kuparadzwa kweupenyu saka munguva yedisinformation mutori wenhau anofanira kuti akurudzirwe uye abatsirwe nehurumende yake abatsirwe nemakambani avanoshandira kuti akwanise kuva nezvikwanisiro zvose vasimukire vagone kupa vanhu information yakakwana yekuti vanhu vanokwanisa kuita madhisizheni avo vanhu vanokwanisa kurarama vaine yatingati correct information uye vachikwanisa kuti panenge pataurwa manyepo ivoti aiwa chokwadi ndechichi panenge pataurwa zvinhu zvakawedzerera voti aiwa zvinhu zvinenge zvichifamba nenzira yakadai
veruzhinji vangazive sei kuti nhau dzavari kuverenga ndedzechokwadi kana dzemanyepo panguva ino patinoona padande mutande pachizongopinda nhau dzese dzese
maonero angu ndechekuti nguva zhinji unoona kuti atinoti matraditional media organizations edu atagara tinawo anenge aine maconduct details panenge paine dzimwe nguva zita remunyori anenge anyora nhau idzodzo uye tinotaurasa kuti kana munhu anoshandira newspaper ngana mapepa anenge achitozikamwa kana kuti vanhu vanogona kuzikamwa pane means nenzira dzatinogona kuita yatinoti verification kana kutarisa kuona kuti zvinhu izvi zvingava zvechokwadi here kana kuti zvingava zvenhema uye zvitinogona kuona kana ari vatori vemhava vanenge vachinyora nyaya dzavo mune atingati masources kana kuti vanhu vanenge vachitaura vakawanda vakasiyana siyana vachikomenda pamusoro penhau dzinenge dzichitaurika saka nguva zhinji munogona kuona nhau dzinonyorwa dzisina mazita nhau dzisina nzvimbo nhau dzisina dzakutaurwa nani nguvai kazhinji kacho tinotanga kufungira kuti panenge paine nhema dziripo nekuti ndinotarisira kuti chero vatori venhau nemanyuzipepa vanenge vataura zvinenge zvisina kuva neinfomesheni yakakwana vanoshingazve kuudza vanhu vavanoudza nhau kuti ayo nepaya tanga tapota zvishoma kana kuti paya tanga tapota pachigadziriswa zvasiyana nevesocial media vanongokanda zvinhu nezvino zvisipo zvimwe zvakawedzererwa zvimwe zvakaeditirwa saka vatori venhau vakatikoshera kuti tiva neinfomesheni yakakwana nguva dzose.